Icho kwa di kuti vanhu vedu kana masupporters edu MDC muZimbabwe mose musuwe mugovera pakaita bongozozo rakatyisa nokuti vanhu vakarohwa vakasungwa pari zvine izvozvi ndiri kuwana mareports kubva kuZimbabwe yose Gokwe Kabuyuni taakusvika muZambezi Valley kuMidlands North Province kwaMutare Manicaland nana Honorable Trevor Saruaka vanova ivo nhengo yedu yeparamende muTasa Central vakarohwa vakasungwa muno muHarare tine vanhu vanokwana kusvika makumi mana kana makumi mashanu vakasungwa madzimai varume kusanganisana nhengo dzedu dzeparamende dzinoita idzo Honorable Fani Munengami vanova ivo nhengo yeparamende muGlenview North Constituency tina amai Ronia Unjira vanova ivo Member of Parliament wemadzimai pa proportional representation larizve ivo Chair Lady weMDC Women Assembly muno muHarare Province nevamwe vakawanda mayouth edu madzimai varume nevamwe vanhuwo zvavo vaingozvipambirwa vakangobatanidzwa vakarohwa vakaitwa kupondwa chaiko saka pari zvino tiri mumbishiro kuti tione kuti nyika yose vangani vanhu vakasungwa vangani vanhu vakarohwa
vanhu vacho vakarohwa vanhu vari kuzivikanwa here uye sebato muri kuronga kuita sei nevacho vanenge vazivikanwa kuti ndivanani
ndoda kutanga kutaura kuti kuzivikanwa vanhu vari kuzivikanwa kunyanyanyanya kunzvimbo dziri kunze kweHarare nzvimbo idzo dzakaita sana Gokwe Kabuyuni dzandataura kuna Namutare kuna Nachiredzi kuna Nachivi Gutumpandawana nokume kwakadaro kuna Nashamba nokuti vanhu ava vanotonzi vanhu veZANU PF vanozivikanwa kuti inhengo dzeZANU PF dziri nhengo dzeZANU PF dzemunharaunda idzi dzakazenge dzaakuonekwa dzaakutora basa rechipurisa dzoita sandidzo mapurisa vamwe vacho vakatopfeka hazu dzamapurisa vorova vanhu vaingosvika kuti vakaungana vanhu havabvunzi kuti muriitei kungorova namatanda vachiita sei ndofunga waona mamwe mapikicha acho pane madzimai maviri matatu vakakuvara zvakanyanyanyanya kumashure uko saka isu sebato tiri kuti pane vanhu vanozivikanwa totora madetails avo toita mapolice reports maformal reports kumapurisa kuti vanhu ava vasungwe ndochokutanga nokuti vanhu ava inhubu inyanya dzinofanira kunge dzichitongwa dzichienda kujere tadarozve tinoda kuti titi sokutaura kwandakaita pastatement yakabuda nezuro musi wesvondo yatakabudisa yomusangano tiri kuti situation yomuno muZimbabwe yashata yashatisisa blessing saka sangano reSADC nesangano reAfrica Union kusanganisa nesangano reUnited Nations rinova iro rakagara musession yeGeneral Assembly muNew York fiki ino rinofanirwa kuchiongorora kuti Zimbabwe iyaha zvinhu zvashatisisa ngaidzorwe ipinde paagenda itaurwe nezvayo kuona kuti chii chingaitika nokuti pari zvino tatova mustate of emergency blessing changosara chete kungoti vamugabe vati ndadeclare state of emergency asi isu samagweta tinoziva kuti de facto kana tichitaura mukuita tatova emergency.